manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gumiguru 12 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe masangano akazvimirira oronga kuratidzira kune mutsindo munyika yose nemusi wemuvhuro. Zvinhu zvoramba zvichishayikwa muzvitoro izvo zviri kuomesera veruzhinji. Murume akava chiso cheutongi hwekusarura ganda muSouth Africa uye ari gurukota rezvekunze kwenyika iyi vaPick Botter vashaya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Utungamiri weZCTU wakasungwa muHarare neZuro uri kurara mutirongo nhasi sezvo nyaya yavari kupomerwa isina kupera kumatare. Nyaya iyi yanzi ichanzwikwa zvakare mudare mangwana. Gweta riri kumirira vasungwa ava valizwe Jamela vanoti dare redzimhosva rati nyaya iyi idzoke mangwana sezvo mapurisa anga achingochinja mhosva iri kupomerwa utungamiri weZCTU uwo unosanganisira mutungamiri wesangano iri vaPeter Mutasa pamwe nemunyore mukuru vaJafet Moyo. MuHarare mune vanhu vanomwe vakasungwa. KuGweru vanhu vatatu varegerwa vachienda kumba nekuti pananzi pashayikwa umbowo hwemhosva yavanga vachipomerwa asi zvinonzi vanzi vanogona kuzodaidzwa nemasamanisi. KuMasvingo kwanga kuine vanhu gumi nevaviri avo vanonzi varegedzwawo vachienda. Kwa Mutare vanhu makumi maviri vanonzi vabvisiswa mari dzechibatiso dzinoita madhora makumi mashanu pamunhu. Asi vose vaenda kumatare ava vanonzi vanga vachizotarisirwa zvakare kudzoka kudare nguva inotevera. Mukutarisa zvaitika, Ivan Zininga weStudio 7 aita hurukuro navaJamela.
Vanga vasungwa kugweru vatatu. Maofficers ezCTU vanga vachipomerwa mhosva yavanoti iyo vakaita musangano vane chinangwa chekuti vakonzerese bongozozo mugweru hamene kuti izvi zvinobva kupi nemafekta anga aripo. Saka pavazoenda kukoti vana muchuchisi vati vachitarisa doketi racho vakaona kuti hazvisi kunyatsosangana, vobva vaudza mapurisa kuti vadzokere vanoongorora nyaya yacho kana vachine shungu nenyaya yacho vagozodzoka on summons basis vagotumira vasungwa masamons kana kuti vachine shungu nenyaya yacho.
Ko kwaMutare nekuMasvingo tanzwawo kuti vanga vari kumatarewo zvakamira sei ikoko?
KwaMutare kwanga kune vanhu makumi maviri naivo vanga vachingochajiwa nesemu nemhosva yakangofanana nekugweru. Vapinda mudare redzimhosva nhasi mangwanani vakabva vapiwa bail nemunhu kuti abhadhare $50 ndokubva vaenda vakakwanisa kubhadhara bail kuti vaende kumba. Nyaya yavo ichiri kuenderera mberi, saka vachatongwa vachibva kudzimba dzavo mushure mekunge vabhadhara bail. Vanga vari 12 vakasungwa kumasvingo. Mapurisa haana kuzonyatsosanganisa doketi ravo Madeko neZuro, asi vaingotaura nyaya idzidzo dzokuti dzemhosva yakangoda kuenderana neiyoyo kugweru nevokwaMutare. Ndokubva vazoreleaseiwa vasati vaenda kukoti zvikangonzaiwa nemapurisa tichazokutanai nemasamongo.
Ko muHarare mune utungamiriri hwose hweZCTU zvaafambawo sei kusvika pari zvino?
MuHarare makasungwa vanhu vanomwe kusanganisira mukuru weZCTU, president wacho nasecretary general nemamwe maofficers. Vasvera nhasi pachingova nekuti kukaendewa kuvachuchisi kodzokerwa.
Avanga vari gweta riri kumirira vasungwa vanove vashandi nenhengo dzeZCTU vaLizwe Jamela vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mamwe masangano manomwe anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kukurudzira veruzhinji pamwe nevemabhizimusi munyika yose kuti vasaenda kumabasa kana kuvhura mabhizimusi avo nemusi wemuvhuro svondo rinouya senzira yekuratidza kunyunyuta kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, vamiriri vemasangano anosanganisira Reta Jamuka, Zinasu, Ziso, Zimbabwe Youth Alliance neConcerned Citizens Agenda vaudza vatori venhau ava kuti vari kunyunyuta nematanho ekugadzirisa upfumi akaziviswa svondo rapera negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube pamwe nagavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya. Matanho aya anosanganisira mutero wemasendi maviri padhora roga roga izvo zviri kurambwa nevakawanda. Mukuru weta Jamuka vapromisi Mukwananzi vanoti vatotanga kupinda migwagwa nemumisha inogara veruzhinji vachizivisa veruzhinji nezvekurudziro yavo iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ichokwadi, nhasi tataura nevatapi venhau tichikurudzira ruzhinji nerudhende rweZimbabwe kuti nguva yavanga vakamirira yakwana. Takatenderera Zimbabwe wese tichitaura nevanhu, munhu wese ari kunyunyuta, munhu ari pareserva chaiye bhazi rakuita $7 ranga richiita $2. Chigayo hachina dhizi rekuti rigaye hupfu vanhu vadye. Saka tadaidzira isisu yatingati muchirungu total and final shutdown kuti titi isusu aiwa zvakwana, mashungurudza vanhu zvakwana. Takumbokuratidzira iwo isisu sevanhu kuti hatisi kufara. Kuratidzira kwatichaita tichashandisa mikana irimo mubumbiro renyika yeZimbabwe inotendera vanhu veZimbabwe kuti varatidzire kusafara kwavo nezvinenge zvichiitwa nehurumende zvisakarurama.
Munoona here kurudziro yenyu ichibudirira? Tiona kuti mune mamwe makore adarika kurudziro yerudzi irworwo rekuti vanhu vasange vachienda kumabasa yanga isingateverwi.
Aiwa, si chokwadi iroro. Takadaidzira kuti vanhu vachaende kumabasa musi waJuly 1 2006 zvikabudirira zvikurusa nyika yese ikazviona. Uyezve nemaresults acho vamasoja anoti ndivakazobvisa mugabe zvavo, but poto yacho yakanga yabikwa ikakwatiswa ikagadzirisa zvese nesu isusu nemaactions nemacampaigns atakanga tichiita anda boka Reta Jamuka. Zvese zvatakaita ndo zvakanika kuti mugabe asvike pakuenda, masoja akazongotora advantage. Saka isisu tinoziva kuti nzira dzedu dzatinoshandisa dziri mubumbiro remutemo dzine runyararo mukati dzine maresults. Dzikashandiswa zvakanaka vanhu vakabatira pamwe chete tinokuda nemaresults atiri kuda. Ende ndinovimba nekuzivira kuti musi wemvura tiri kutaura program yatiri kutaura ichabudira, because vanhu vari kunzwisisa zvatiri kupa nezvazvo. Tiri kuti isisu hurumende ngaigadzirise ikonomi yenyika ifambe zvakanaka, kwete zvatiri kuona izvi.
Makapiwa here mvumo nemapurisa yana kuti dzimwe nguva tinozonzwa zvichinzi mukuratidzira ikoko kune kwakupedzisira kwakupwanywa zvinhu nezvimwe zvakadaro?
Mvumo yekuratidzira yakapiwa nevanhu veZimbabwe mubumbiro remutemo. Ndinoda kuti vana veZimbabwe vanzwisise kodzero dzavo uye vadzishandise sekudzipiwa zvavakaitwa muconstitution yenyika.
Vanga vari mukuru wesangano Reta Jamuka rinove rimwe remasangano ari kukurudzira veruzhinji kuti vasaenda kumabasa nemuvhuro svondo rinouya. Vapromisi Mukwananzi vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwewo divi rehurumende panyaya iyi. Asi munyori anoona nezvevechidiki mubato rezano PF uye vari mumiriri weGutu South mudare reparamende vapupuraito Garepi vanoti sevechidiki vezano PF havaoni zvakakoshera kuvharwa kumabhizimusi pamwe nekuti vanhu vasaenda kumabasa zviri kukurudzirwa nemasangano aya.
Hationi sevechidiki vezano PF zvakakoshera kuti vana veZimbabwe vari kushandira nyika yavo, vari kuda budiriro yenyika yavo. Vanomutungamiriri wavo wavakasarudza wakavavimbisa kuti savariro yake ndeye kuti vapfume nyika yavo iende mberi. Poitika kadambudziko kadoko doko kazhinji kanokonzerwa nevanoti kuekonomics kana kuchirungu overheating yeekonomi iri kukura zvakanyanya nokumhanya kwakanyanya. Koitawo zvima mismatches zvinoita zvokuti hakusina fuel, zvimwe zvinhu zvoshayikwa nokudini. Iwo vobva vati ngaakutotichiwe gai zvachose kuti mubudiririse nyika yenyu muinde munovaka nokubudisa zvinoita kuti nyika yenyu ibudirire. Moenda munogara kumba makambani ovhara, zvozouyisa here sadza patafura? Kana zvisingauyisi sadza, watinoda kufadza nokurega kubudisa zvinodiwa navana vezimbabwe kuti nyika ibudirire ndiani? Vakambomiriani vakomana vekazamukava? Uye vanongotaura zvavo, vana vezimbabwe vaakuziva kuti vamwe vanozviitira kutsvaka mari kune maforeign agencies, vanozviitira kuti vakudze politics dzavo dzavakatadza nguva yamusarudzo. Ndozvoga zvavari kuzviitira, nokuti chinofanira kutoitwa iko zvino nomwana wese wezimbabwe kuti ndowe ZANU PF here, ndowe NDC here, ndowe political party? Chinoda kuitwa iko zvino kushanda, tiite production.
Saka imi muchaitawo sei? Mune kurudzira muri kuitawo here kune vana vezimbabwe?
Vana vezimbabwe vakasunura, vano ruzivo rwakawanda kusvika wavazhinji. Hazvitombodi kufamba uchiudza vanhu kuti regaunda kunoshanda kuti ugochengeta mhuri yako, kana vapedza mando yapfuura zvozodii? So yes, vana vezimbabwe vose tinovakurudzira zvedu kuti musanyengerwa nevanhu vane zvinangwa zvakasiyana namadambudziko enyu.
Vanga vari munyori anoona nezvevechidiki mubato reZANU PF uye vari mumiririri weGutu South muparamende vapupuraito Garepi, vachitaura parunare vari muHarare neStudio 7. Kunyange hazvo mutengo webond note neRTG wadzikira zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica, zvinhu zvakawanda muzvitoro zvinonzi zvichiri kuramba zvichishayikwa uye zvimwe zvitoro zvichiri zvakavharwa. Nhasi uremu hwemari yebond neRTG hunonzi hwanga hwove pamadhora zana nemakumi masere kubva pamazana mashanu kana kudarika mumazuva mashoma apfuura zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Zvinhu zvakaita sehuku, mafuta ekufambisa edzimotokari, mafuta ekubikisa, furawa, shuga, mazuve nezvimwe zvinonzi zvichiri kuramba zvichinetsa kuwana. Zimbabwe iri kutatarika kuwana mari yekutenga zvinhu kunze zvopa kuti zvidhure munyika. Vemabhizimusi vari kuchema-chemawo kuti mutero wakadzikwa nehurumende kuti vanhu vabhadhare masendi maviri padhora roga roga uri kuvaomesera, uye mitemo yacho iri kudzikwa pasina nhaurirano. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vasifelani Jabangwe akavabvunza nezvekuderera kwemutengo wekutenga dhora reAmerica pamukoto.
Zvakanga zvaitika ndezvekuti maprice akanga asimuka zvakanyanya panguva pfupi pfupi, ende aitoita kunge airamba achingoramba achingokwira achikwira. Saka zvinova izvo zvekuti kana zvadaro zvinonyetsera nemabhizinesi varambe vachitengesa, nekuti unenge usaziva kuti price yekutengesa dai ndeipi, uyezve ukazotengesa neiyo uchakwanisa here kuzonotenga zvimwe mangwana kana zvakwira. Saka dzenguva vari vezvitoro vanobva vamira vakabata zvavanazvo vachiona kuti zvinhu zviri kuenda divi ripi. Ndozvinhu zvakanga zvaitika. Izvi zvakanga zvaitika nekuti vanhu vakanga vakanganisa maonero avo emapolicy measures anga aitwa nehurumende, nguva iyoyo yekuti angari etax yanga yaitwa kwozoita ekuseparisa maaccounts yeRTGS neUS. Vamwe vanga vafunga kamwe RTGS nebond zvada kubviswa, saka vanga vakuedza kuti vatengati get rid of those vopiwa maUS. Saka nekushome kwaita maUS ari munyika, vanhu vakawanda marete yakabva yatanga kukwira zvirozvo zvakakodzera mitengo. Saka mitengo ikakura nenzira iyoyo, zvinokonzera kuti mabhizinesi usazoziya sezvinotaura pai kuti votengeta sei. Asi taona izvezvi zvimwe zvaakuita paniki yainenge yaakupera, nekuti mapurisi achona aakudzika iyezvo, atingati open market rate.
Saka tingati zvinhu zvagadzirika here, kana kuti pachine zvimwe zvoda kuti zvinge zvichigadziriswa kuti zvigadzikane zvakanaka munyaya dzezveupfumi?
Tingangoti inzira yekutanga kugadzirisa zvinonetsa inova iyo yatinoti iyo inonzi fiscal deficit, inoenderana nekuti hurumende mari yairi kushandisa neyari kukolekta nemataxi. Kana yakawandisa iri kushandiswa, zvinoita izvo kuti hurumende itsvage kunokwereka, zvinova izvo zvinokanganisa upfumi hwenyika ramangwana kana zviri kuti zvanyanyisa.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vasifelani Javangwe vasharo ari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro vamwe vanamuzvina bhizimusi kubva kuZimbabwe vari muno muAmerica umo vari kuedza kukwezva vamwe vanabhizimusi kuti vashande navo. Pari zvino vari kuTexas uye vari kutarisirwawo kunge vari muWashington DC. Blessing Zulu abatawo muzvina bhizimusi vari sachigaro weChief Executive Officers Africa Roundtable vaOswell Bina kuti tinzwewo maonero avo.
Tauya tine misangano inokwana kuita mitatu, tine vemabhizimisi vanokwana kuita 16 delegation yabva kuZimbabwe. Vanhu ivava vane makambani nemaprojects avo ari kutsvaka mari, ari kutsvaga ruzivo, ari kutsvaga zvekushandisa nezvakadaro izvozvo. Saka tatanga nekuno kuTexas, Dallas, ndokwatine musangano wekutanga. Uchiri mukati izvozvi, mabhizinesi ari kutaura nevamwe wavo nezvavari kuda, nemibvunzo yakawanda iri kubvunzwa, nekuti nyika yedu yapapi iri kufamba sei. Saka ndozvatafambira izvozvi zvatiri kuita kuno.
Mungati ndeapi mabhizimisi kunyanya amauya nawaya?
Tine mabhizimisi ari mune zveutano, ari mune zveengineering, mabhizimisi ari mune zvetourism zvekufambirana izvi nekuchengetedza zvowanikwa nemhuka. Tine mabhizimisi ari mune zvekunyora nekutsikisa mapepa nemamwe akadaro.
Ko nyaya yezvirango yezidhera aikanganisi here kudyidzana kwenyu nevemabhizimisi vemuna?
Inyaya iri kutaurika apo nepapo, asi kuona kwatiri kuita ndezvekuti izvo kunyaya yemuzvirango inenge ine zvayakanangana nazvo zvakapfuura vanhu vane mabhizimisi nemari yavo. Tiri kuona kunge mukana uripo ndewekuti izvo tiwane vanhu vanenge vaine shungu nekuita zvavanoda kuita, kuitira kuti kana taakuzotaurawo nenyaya yekuti izvo pane zvirango zviri kuvakanganisa, tinenge tiine zvinobatika zvinoenderana nezvirango izvozvo. Hongu kutaura chokwadi semuZimbabweni Blessing, handidi kuona nyika yangu ichiramba yakaiswa pazvinhu zvinokanganisa kuti inge iri pakati penyika dzose mukati mezvekutengeserana neupfumi. Saka inyaya imwe seround table yatichange tichizosimudza mumusangano wedu watichaita kuWashington DC kuti tione kuti izvo hongu zvingadaro zviripo, asi isu semabhizimisi zvirango izvozvo zvinofanira kunge zvichisimudzwa kuitira kuti vanoda mari, njere, zvekushandisa yatingati tooling, nekunge vachishanda nevamwe wavo munyika dzose include America zvinge zvichiita mujekerero.
Sachigaro veChief Executives Officers Africa Roundtable vaOswell Bina vachitaura vari parunare kuDallas, Texas muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm, musi wechishanu kubva na445pm kusvika na515pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murume akava chiso cheutongi hwerusaro raGanda muSouth Africa uye ari gurukota rezvekunze kwenyika iyi vaPik Botha vashaya. VaBotha vashaya vava nemakore makumi masere nematanhatu mushure mekurwara kwenguva yakareba. mapato maviri makuru Ivory Coast arikupinda musarudzo mangwana dzekutsvaga vamiriri vematunhu pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna 2020. Judicial Services Commission inoti musi wa 1 mbudzi ichabvunzurudza vanhu gumi nemumwe vari kuda kutora basa rakasiyiwa nemuchuchisi mukuru varei gova. Pane vanhu gumi nemumwe chete vakasarudzwa pavanhu vakanyorera basa iri. Vagova vakadzingwa basa vachipomerwa mhosva yekutadza kuita basa ravo nemazvo. Vachabvunzuruswa vanosanganisira magweta nemukurumbira munyika anoti muzvare Jesse Majome, vatinomuda Ishe Chinyoka, mutungamiri weLaw Society of Zimbabwe vaMishek Hogwe, pamwe nevakafanobata chigaro ichiva Patrick Hodzi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kugurukotara zvemitemo vaziyambi ziyambi sezvo nhari mbozha yavo yanga isingabatiki. Asi Ivan Zininga weStudio 7 abata muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
Chokwadi chiripo ndechekuti kana tikanzwisisa isusu vatereri kuti prosecutor ari mudare basa rake ndere kumirira hurumende rekupomera mhosva kune musungwa anenge asati asendeswa, asi basa rake prosecutor ndere kuti ataure mhosva yakaparwa nezvikonzero zvaanofanirwa kunge achivharirwa achitsanangudza mafacts kuti sei musungwa uyu ane mhosva.
Vanhu vadomwa avo gumi nemumwe chete vari kutarisirwa kuzopinda muurongwa ihwohwo hwekubvunzurudzwa vachitsvaka basa irori rokuva prosecutor general. Marionawo sei gwaro irori nemazita aripo aya?
Senjera ikokoko kuofisi vamwe vari kubva kumapato akasiyana-siyana, maopposition, vamwe vari kumapato anotonga uye vamwe vari kumaorganization anofambisa nezvemutemo. Zvinoratidza kuti shortlist yacho yaitwa nemunhu ane shungu kuti vanhu vese vanokodzera kunge vari mubasa racho vange vachiwanawo mukana wokuti vapinde. Asi katozova kuti shortlist neappointment dzakasiyana nokuti iyi nomination kai. Saka zvinozoita appointment manje, the appointing authority ndiyo inozoratidza manje kuti vari serious here, vari kungodzingirira nezvematengero enyika.
Muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vachitaura vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kubva pasocial media kuvateereri vedu.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi paFacebook page yedu yeVOA Shona tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezveupfumi. Regai tiende kune mutauriri wava Nelson Chamisa vebato reMDC Vankululeko Sibanda tinzwe kuti vanga vari kuti chii pachirongwa chedu chanhasi.
President Chamisa vari kushungudzika zvikuru nenyaya yekuti zviri kuratidza kuti vakapirira sarudzo vari kutotadza kugadzirisa nyaya yeupfumi. Nyaya yatinoti yeconfidence iri kuramba ichidzika. Tikuona kuti zvikwereti zvine hurumende zvemunyika zvakurisa kusvika kutana 16 billion kukura kunda nyika ino. Tozotiita kana tava kutarisa zvikwereti zvekunze zvakangofana naizvondo zviri kuita kuti nyika isafambe zvakanaka. Mapolicies kana kuti mafungiro anoita vanhu vari muhurumende vari kuratidza kuti vari kutadza kuziva chinokudza upfumi hwenyika. Saka tichiona kuti Zimbabwe yadonha zvikuru samavhiki maviri apo yagara yanga iri pasi yazoenda pasi chaipo. Asi tinoziva kuti President Nelson Chamisa vane urongwa hwavakataura kuti ukateedzerwa tinogona kubatsira nyika yedu tichienda mberi.
Tinoona pari zvino tiri kunzwa kuti bato renyu ranga riine musangano nhasi. Musangano wei?
Musangano unoitwa panguva dzese waitwa nhasi wenational executive. Asi president vatsanangura zvavanoda kuti zviitike kuvatevedzeri vavo nevanhu venational executive. Pachaitwa inonzi communique ichaburiswa mangwana ichitaura zvawiriranwa musangano.
Muri kutaurawo naEffort Chota, ndiri mupole kwane South Africa. Zvinhu zvaoma kuZimbabwe ende zvaomesera isu kunyanya tiri kunze kweZimbabwe. Munoona pavabereki takasiya kumusha ende iko zvino kuti uchitumira mari kuZimbabwe unongotumira but hapana chavanokwanisa kuishandisa mari iyo kuZimbabwe nekuti hapana chairi kushanda mari.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Vateveri vezvemitambo munyika vatarisana nemachikichori emitambo mukupera kwesvondo kubva kutsiva kusvika kunhabvu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Harare Gardens, muchange mune mitambo yetsiva apo mabhande ese gumi emuZimbabwe achange ari patafura achirwirwa. Vari kuronga mitambo iyi vaStalin Maumau vanoti vari kutarisira chaunga chinotyisa sezvo makundano aya ari kuitwa pasina mubhadharo kune veruzhinji.
Saka tiri kutarisira momo zhinji chauya nemhosva yekuti zvakare chakangonakira mutambo uyu ndokuti vanhu vese vanouya mahara, havabhadhari kana chidoko zvacho, vanouya mahara. It's free for everyone.
Aka ndiko kekutanga muZimbabwe nemuAfrica yese kuti mabhande ese emunyika arwirwe munhandare imwe chete musi mumwe chete, mutambo mukuru uri uyo weheavyweight pakati paVincent Muziri na Colin Nyamazhizhi. Mitambo iyi iri kusanganisirawo zvekare mabhande evanhukadzi sekutaura kwava Maumau.
Patience master kuvakadzi anorwana zvikomborero danzwa over 10 rounds. Kuvarume zvekare tina Jeremiah Mere acharwana Tinashe Madziwana, kwozouya Enoch Musambudzi naTembani Mutlanga vari palight middleweight. Revai Madondo kuvasikana acharwana Talent Nyagura. Cecilia Pitson kuvasikana zvekare acharwana Chiedza Homakoma.
Zuva rimwe chetero Maorias achange ari munhandare yeState des Matyrs muKinshasa kuDemocratic Republic of Congo mumutambo wavo wechitatu we-2019 Africa Cup of Nations. Maorias ari kutungamirwa naKnowledge Musona, uyezve mutambi weNottingham Forest tendaidarikwa ari kutarisirwa kutambira nyika kekutanga mushure mekutambidzwa pasipoti yake yemuZimbabwe. Mashoko ari kubva kuDRC anoti vatambi vemuZimbabwe vari kufara zvikuru mushure mekubatwa zvakanaka munyika iyi. Nesvondo, mutambo mukuru wenhabvu weHarare Derby uri pakati peCapes United neDynamos muRufaro Stadium. Mutambo uyu wauya panguva iyo upenyu hweDimbare hwakamira netambo muPremier Soccer League, umo vari pachinzvimbo chezvikwata zvakatarisana nekubuda mugungano iri. Dynamos iri pachinhanho chegumi neshanu, chinzvimbo chinoita kuti itambe muDivision 1 mwaka unouya, ikasakwira kubvapo panguva iyo Capes United iri pachinhanho chechishanu. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaInnocent Mutena vanoti panguva yeHarare Derby mamiriro kana matambiro anenge achiita zvikwata izvi mutambo uyu usati wasvika haana basa. Zvikwata izvi zviri kusangana mushure mekunge Dynamos yakarova Herentals 5-4 nemapenareti, Capes United ichibudetsawo chapungu 4-3 nemapenareti zvekare muchibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangano chirongwa chedu cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa kuoma kwaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mamwe masangano akazvimirira oronga kuratidzira kune mutsindo munyika yose nemusi wemuvhuro. Zvinhu zvoramba zvichishayikwa muzvitoro zvopa kuti vakawanda vaomerwe neupenyu. Murume akava chiso cheutongi hwerusaro raganda muSouth Africa vaPick Botha vashaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndoti muve nekupera kwesvondo kwakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA.